Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu chikunguru 8 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 787 vafa vari vapfumbamwe. Nyanzvi dzotaura pamusoro pekudzingwa basa kwakaitwa vaObedai Moyo, avo vaive gurukota rezveutano. Amai vemutungamiri weMDC Alliance, ambuya Alice Chamisa, vanowigwa zvine mutsindo kwaGutu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira magonyeti kuSouth Africa zvogara zvakabatira ura mumaoko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 787 vafa vari vapfumbamwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi mashanu nevatatu nezuro. Vanhu gumi nevatanhatu vakabva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana uye makumi matatu nevana vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana maviri nemumwe chete, kana kuti 201. Vanhu vakavhenekwa chirwere ichi nezuro vanosvika mazana matanhatu nemakumi masere nemumwe, kana kuti 681. Vanhu vaongororwa chirwere ichi munyika yose kusvika pari zvino vadarika zviuru makumi masere nechimwe nemazana matatu nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 81,335. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezvishanu, kana kuti 11,995,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana mashanu nemakumi mana nezvinomwe, kana kuti 547,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni matatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvisere, kana kuti 3,098,000. South Africa ndiyo ine uwandu hwakanyanyisa hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika dzemuAfrica. Nyika iyi ine vanhu vanodarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu nemazana masere nemakumi mashanu nevashanu, kana kuti 215,855. Inoteverwa neEgypt, iyo ine vanhu zviuru makumi manomwe nezvinomwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 77,279. Ichiteverwawo neNigeria, iyo ine vanhu zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 29,789. Zvichitevera kugununguna kwakanyanya munyika nekunze nenyaya yeuori muhurumende, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazomanikidzwa kudzinga basa gurukota rezveutano vaObedai Moyo, avo vari kupomerwa mhosva yeuori pakutengwa kwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. vamoyo vari kutarisirwa kumiswa zvakare pamberi pedare musi wa 31 Chikunguru uye vakabatwa nemhosva iyi vanogona kukandwa mujeri kwemakore gumi nemashanu kana kubhadhariswa mari. Vamoyo vanonzi vakaita chikiribidi pakupa kambani yedrugs global basa rekutenga zvikwanisiro izvi nemari yaidhura uye kambani yacho isina nhoroondo yakati tsvikiti. Izvi zvakatanga kuburitswa nemapepanhau epaindanet akaita seZim Morning Post, Zim Live uye mutori wenhau Hopewo Chingono uyo aiburitsawo paTwitter yake. Kunyangwe hazvo vehurumende nezanu PF vakamboedza kutyisidzira vatori venhau ava, nyaya iyi yakagumawo yasvika kusangano remapurisa repasi rose reInterpol iro rakati riri kuferefeta kufambiswa kwemari yekubhadharwa kwekambani iyi nehurumende zvinonzi zvakaitwa nenzira isina kujeka. Mwanakomana wavamunangagwa Collins anonzi akabatwawo mambure enyaya iyi. Asi mutsamba kuvatori venhau akati ari kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya. Zim Morning Post neZim Live akaburitsawo mifananidzo ina Collins nemumiriri wedrugs muZimbabwe vaDeli Shinguwaya avo vanonzi vaimbokokwa kumabiko ekuState House. VaNguwaya ndivo vakatanga kusungwa nenyaya yehuori iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vanokokera mabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Nyango zvazvo zvatora nguva yakareba kuti vazosvika pachinhano chakadai izvi, asi zvinopa chiedza kuti kwatiri kuenda kunenge kwakamira sei. Asi ndinofunga kuti zvese zvaitika izvozvi izvi zvazoitika nekunge vanhu veZimbabwe vataridza kutsutsumwa kwavo kongo yakareba pane murume iye iyoyo nevamwe vake. Asi tinoonawo zvakare kuti pauori hwoyuyu vamwe vakanga vasiri vega, vakanga vaine vamwe vanhu vakawanda wanda vakanga varepo. Saka tinotarisira kuti pachatorwa matanho akaomarara kuti vamwe vacho vaitwawo zvaitwa vamwe izvozvi izvi. Asi tinozvikudza zvazvo kuti nyange zvazvo zvazvanonoka, asi kuti patombotorwawo chimwe chinhu chinotaridza kuti hurumende haisi kufarira nyaya dzeuori.
Asi kavamwe vari kuti hurumende haina zvakanyanya zvayaikwanisa kuita panyaya yekutengwa kwezvikwanisiro kana kuti maPPEs, nekuti zvaidiwa munyika nechimbi chimbi uku vana chiremba vanga voramwawo mabasa vachiti vari kuda zvikwanisiro izvozvi.
Tine vashandi vehurumende vanoziva mabasa avanofanira vachiita nguva nenguva. Saka hatingati isusu chimbi chimbi yekutsvaga zvinhu ndo mukana wokutadza kuita basa. Vanhu vakatotadza kuita basa nemaune vachidawo kuona kuti vajuruja mari iyoyi yerubatsiro iri. Saka handifungi kuti chikonzero chakasimba chekuti nenhau yekuti basa raida kuva nechimbi chimbi vanhu votadza kuita basa. Kwete, hatibvumi izvozvo.
Tiri kuona vamwe vanokweretesa mari nevamwe mudare reSenate muAmerica vari kugunun'una nekubatwa kuri kuitwa mari dzeCovid muHarare. Zvinozoita nyore here mune ramangwana kuti vanhu vabatsire Zimbabwe nemari chirwere ichi chikaramba chichikomba zvachiri kuita?
Handiwo vega vakuita chinefu chekuda kubatsira Zimbabwe nekuda kwekubatwa zvakanaka kwemari dzinenge dzave muZimbabwe. Masangano mazhinji uye nedzimwewo hurumende dzekunze dzaonawo kuti Zimbabwe haisi kunyatsobata mari nemutoo unofanirwa, uyewo kuti rubatsirirwo urworwo rusvike kune vanhu vanenge vachida ruyamuro. Saka idambudziko rapinda munyika uyezve zvichakonzera kuti vanhu vakawanda vatambudzike nokuda kwokutadza kubatwa kwemari kunoitwa nemapazi edu ehurumende.
Vanokokera mabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, sachigaro wekomiti yeSenate yemuAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJim Risch vakagarawo vanyora tsamba kuWorld Bank vachiti mari yose yekubatsira Zimbabwe kusanganisira mamiriyoni manomwe ainge apiwa nyika kurwisa chirwere cheCovid-19 yaifanira kunyatsotarisiswa kuti isashandiswe zvisizvo sezvavanoti zvakaitwa mari yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Mukuona kuti mari iyi yashandiswa zvakanaka, World Bank iri kushanda neUnited Nations Office for Project Services neDutch Catholic Organization for Relief and Development. Rimwe sangano rinokweretesawo mari pasi rose reParis Club rakanyorawo tsamba kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube richivaudza kuti vakasashandisa mari dzavari kupiwa kurwisa COVID-19 zvakanaka, kuwana rumwe rubatsiro mune ramangwana kuchanetsa. vanhu vakawanda kubva kumativi mana enyika zvikuru vatsigiri veMDC Alliance vaungana nasi kwagutu vachionekana nemutumbi waambuya Alice Chamisa, amai vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, avo varadzikwa kumusha kwavo nhasi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana murembe kwachigama kono kudunhu raishe chwara vachiona kuradzwa kwambuya Chamisa. Vatungamiriri veMDC Alliance pamwe nevatsigiri vavo vauya nehuwandu hwausanganisira mutungamiriri werimwe bandiko reMDC Muzare Tokozani Kupe, avo vatadza kubata maoko sezvo vanga vachishoredzwa nevatsigiri veMDC Alliance zvapa kuti Muzare Kupe vadzokere vasati vaburuka motokari yavo. Vachamisa vazobuda panze vachirambidza vatsigiri vavo kushoredza nekuvhairira Muzare Kupe, avo vanga vatosimuka vachityira mhirizhonga sekamboitika pavakaenda kunochema mutungamiriri weMDC wekutanga vaMorgan Tsvangirai muna 2018.
Enhamba dzangu chenji chanesa kuuya. Kana mukasa chinja maichuwa muna ita politics. Izi nchazu taula kusika manzwa uye maona. Politics hazitwe zechiganya bura za muna taula kutikana anenga asinga wira nesu chimbo mgozi. Asinga wira nesu fuwa kumusana. That's not politics. Asinga wira nesu politics tunomurakiza. Zvakanakira maonero edu nekumurakidza kushata kwemaonero ake.
Izvozo mukuru.
Saka hasha ngazvite zvoma.
Vanhu vataura pakuradzikwa kwaambuya Chamisa vavarumbidza vachiti vaive nerudo uye vaitya Mwari, izvo zvakaita kuti vagarisane nevamwe zvakanaka. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC Alliance, amai Linet Karenyi Kore, vati ambuya Chamisa vaenda panguva yakaoma apo vaigara vachirwadziswa nekushungurudzwa kunoitwa mwana wavo mune zvematongerwo enyika.
Hauchajiwa kusunga mkunguru kunamaza nekutsanya. Ndoza ita mkazuri. Paya pano zokuti neri wanzwai, neri wanzwai. Iye airwara kupfuura neri soni wacho. Mwana wawina saruzwa abirwa. Mwana waone mamemba zofanya mende adzingwa. Mwana waone makanzela zi adzingwa. Wai mfuase isa munu wakapinda mkuzwara neri soni wacho. Zorufuru rubu rukuti rwadza kuti ndimai akaenda kunofira isusu Zimbabwe tese kuti tirarame.
Mumwe mutevedzeri wavatamisa vatendai biti vati bato ravo rakatosikirwa naamai vakabereka mutungamiriri anotarisirwa neruzhinji rwenyika kubudisa vanhu mumatambudziko avanosangana navo munyika.
Kuti isu veMDC Alliance inotungamirwa nemwana wenyu Advocate Nelson Chamisa, tinoti we are very sorry, tine hurombo nekurasikirwa nambuya Chamisa namai Chamisa. Ini ndiri mumwe vevaivai vaimbosvika pano ndichiona mai vangu, ndichiona gogo. Kune zvinhu zviviri zvavaita. Chekutanga changa chiri chokukurudzira kuti vanangu namatai. She was a prayer warrior. Chechipiri vanga vaine rudo. Awaibva pano usina kambambaira. Awaibva pano usina kahuku karoad runner kawaenda nako. So rwacho tirikuona muna Advocate Nelson Chamisa.
Mumwe muvakidzani wambuya Chamisa, ambuya Taona Mutesva, vatiwo vanhu vekwachiwara varasikirwa nemudzimai aibatanidza vanhu uye akashanda nesimba kuendesa vana kuchikoro avo vave vatungamiriri.
Vaibika chero mbuya vake pamwe vaibetseredza mwana wavo kuti aende kuchikoro. Mbuya vanini vachibika handari pamba pavo kubika voti mwanangu nemukadzi ipai Nelson Mari aende kuchikoro. Ndopetu vanetsoni kusvikira azo muzomuona adai.
Munyori wezvemabasa nemagariro akanaka evanhu muchikwata chevadiki veMDC Alliance vamakomborero haruzivishi vati Ambuya Chamisa mubereki anga achigara achishungurudzwa nezviri kuitika musangano sezvo mwana wavo ari kukutsiranwa nevakapatsanuka avo vanonzi vari kushanda nebato reZANU-PF. Ambuya Chamisa avo vanga vane makore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa vanonzi vakadonha vari mubindu ravo remurivo ndokubva vashaya ipapo nemusi wemuvhuro vasiya vana vavo vana nemurume wavo vasiuvanos Chamisa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kutora mari dzavanenge vatumirwa nehama neshamwari dziri kunze kwenyika kuWestern Union nemukuru. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vanhu ava vanoti pavari kuenda kunzvimbo dzekutora mari dzinenge dzatumirwa dzakaita semukuru neWestern Union vari kuudzwa kuti mari haisati yavepo kana kuti vaende kune mamwe mapazi avo kana kuti vadzoke mangwana, izvo vanoti zvanyanya ivo vachifane nzara. Mumwe akatumirwa mari svondo rapera asati awana mari yake vamugove gore jena vati vari kungonzi vadzoke mangwana, mangwana acho vonzi mangwana zvakare.
Tungonzi kumukuru kutakasvika muzongouya mangwana then mouya mangwana, saka which means kumukuru I think havasisina mari or kuti vane zvavari kuita nemari here kuti vazopa vanhu later, but then urungoenda ndaenda nhasi dzoka mangwana, dzoka mangwana, udzoka futi mangwana, which means mari kunenge kusisina kumukuru.
VaGenes Machara vati vave kufa nenyota makumba ari mumvura sezvo vari kutadza kuwana mari yakatumirwa nemukoma wavo ari kuAmerica. VaMachara vati vaneta nekunzi vadzoke zvekuti vave kufungira kuti mari yavo inomboshandiswa vasati vaipiwa. Asi mushandi wemukuru anonzwa nyunyuto dzevanenge vatumirwa mari asina kuda kudomwa nezita ati mari iriko, asi pane dzimwe nguva masaisai kana kuti network inenge ichinetsa uye vanhu vari kutumirwa mari vari kuwanda zvekuti havaperi vose kupiwa musi mumwe chete.
Mari kuveko iriko, so the only understanding asingatoita tingave chitonetsa inetwork probably one kuti pamwe zvechitongwari kunonoka bati vanhu vachona varipo vanhu vakawanda futi vachitora mari havacho havapiki mari vose kawanda.
Nyanzvi munyaya dzezvemari uye vachidyara mari munyaya dzemicrofinance munyika pamwe nekumalawi vaLouis Madhafi vati kushayikwa kwemadhora ekuAmerica kunokonzerwa nezvinhu zviviri zvinoti kushandiswa kwemadhora ekuAmerica munyika nemunhu wese pamwe nekusafamba kwendege munyika idzo dzinounza mari dzemakambani akaita semukuru kana Western Union.
Mari inouya nendege inouya yakatotakurwa iri mumatrunki yotodistributwa kumamajor. Usually this thing is done nemabank, but nekuda kwecovid hakuna maflights ari kuitika, maflights they're very limited, saka ndege dziri kufamba dzichitakura mari ishoma. Right now I don't think there's any bank which has got chi mani nenyaya yekuti hakuna ndege dziri kuita se dziri kufamba.
Vanhu vakawanda munyika vave kurarama nekutumirwa mari nehama neshamwari dzakaenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro sezvo munyika musisina mabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reArizona muAmerica rave nevanhu vanodarika zana nezviuru vabatwa nechirwere cheCovid-19. Izvi zvaita kuti dunhu iri ritarirwe senzvimbo yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi, sezvo munhu mumwe chete pavanhu vana vari kuvhenekwa mudunhu iri ari kuwanikwa aine chirwere ichi. Zvimwe Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinotyaira magonyeti zvinoti zvave kugara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera kurwiswa pamwe nekupisirwa marori azvinotyaira nezvizvarwa zvenyika iyi zviri kuti vekunze havafaniri kunge vachishanda muSouth Africa. Kuratidzira kwakaitwa nezvizvarwa zveSouth Africa nezuro kunonzi kwakasiya chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakuwadzwa uye magonyeti ane chitsama apiswa. Zvizvarwa zveSouth Africa zvakavhara migwagwa nezuro zvichibatidza moto kudzivirira kuti motokari dzisafamba. Mumwe mutyairi anobva kuZimbabwe vaPatrick Makuaza avo vari kuDurban vanoti nezuro zvinhu zvanga zvakaipa zvekuti vavanoshandira vakatovakurudzira kuti vasapinde pamigwagwa. Asi vanoti nhasi vambodzokera mumugwagwa kunyange hazvo kuri kuedza dziva negumbo nekuti mune dzimwe nzvimbo vari kuratidzira ava vanonzi vachiri kunetsa. Vamakwaza vanoti hurumende yeSouth Africa iri kuvatsigira sezvo iri kuti vabvumidzwe kushanda kana vaine magwaro anovabvumidza kunge vari pabasa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamakuwaza muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Pakuratidzira kwakaitwa nezuro mukati memugwagwa taingono vamwe vachinzi vakuwadzwa vapisirwa marori. Tine mufananidzo wababa vamwe chete vatakaratidzwa vachinzi vakuwadzwawo murodhi imomo. Saka zvacho hazvina kumira zvakanaka nekuti vakomana vacho vari kuvhara mugwagwa yese vachipisa marori. Saka zvazvo zviri kunetsa, zvazvo zviri kunetsa, hasati haziva kuti zvinofamba zvikagumira pasi nekuti haimheremhere chaiyo ihondo chaiyo, ihondo hombe chaiyo.
Saka nhasi zvinhu zvakamira sei mumugwagwa?
Ndingati mukati mezuva ranhasi takwanisa kuti tibude tiende kumabasa. Aiwa, zuva ranhasi marori ari kufambawo panapa nepapa, kunyanya nzvimbo dziri mudhuze nemupoti umwe. Aiwa, tiri kufamba nekuti mapurisa anenge arimo anenge akachengetedza nzvimbo dzacho. Mapurisa aiswaiswa mukati menzvimbo idzodzo kuti aone kuti zviri kufamba sei. Aiwa, zuva ranhasi rinenge rakatinyararembichana, rinenge rakatinyararembichana. Takwanisa kuti tiende kumabasa tichinosenza. Asi vakomana vacho aiva vari kupenga, vari kupenga vakomana vacho vari kupenga. Baba makadii zvenyu vakandimire.
Kwaivo vamunoshandira vari kuti ivo nezviri kuitika izvi zvekuvharirwa kwemakambani avo?
Tinoshandira vari kuti zviri kuitwa nezvizvarwa zveSouth Africa zviri kunze kwemutemo nekuti varungwa vatasedza navo makore akawanda. Dambudziko raakuita vakomana vamanje nokuti vaakuda izvozvi kusedza pamupese makore akura yavanga vasingade kusedza nekuti kusedza chiyako vanenge vasingafarirwo zvokusedza. Saka varungu nezuro vakambotimira vakamboti timbomira kufamba mumugwagwa nekuti nezuro zvasina kumira zvakanaka. Saka nhasiwo nenhau dzataurika mumapepanhau nemumanyuzumo zvinenge zvaratidza kuti hurumende inenge yapindira. Saka nhasi vatitendera kuti tipinde mumugwagwa tinosenza. Asi takangosenza takangomirirawo mazizao dzehurumende kuti vachati kudii toona kuti zvinofamba sei. Baba kandimire.
Saka iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti nezviri kuitika izvi?
Hurumende yeSouth Africa iri kuti munhu wese ane mapepa ngaasinze ende. Uyezve hurumende yeSouth Africa iri kuti iyo ichatarisa mamiriro evari kushanda vacho kuti mapesendeji ari mumakambanizi achona akamira sei. Then kana vaona kuti mapesendeji achona akamira sei then vozopasisa mutemo. Ende hurumende yacho iri kutoti zviri kuitwa zviri kunze kwemutemo nekuti South Africa yakangofana nedzimwe nyika dziri musadhiki dzinofanira kuti dzityidzane senyika dziri munharaunda imwe chete. Saka ivo vari kutotiwo zvirikuitwa nevakomana vomunomwe zvekusitiraika nekumisa marori kufamba zviri kunze kwemutemo. Ndosaka vatoti nhasi hakuna munhu anofanira kuva achimiswa kusedza munhu wese kumabasa. Saka takangomira kuti tizoziva kuti outcome yavo ichazobuda ichiti kudii pamazuva ari kuteera iwayo aya.
Saka imi kupinda kwamaita mumugwagwa nhasi hamusi kuchira upenyu hwenyu here?
Nhasi tatongobuda kakudimba macho aungagareka because kutowina hondo kutoirwa bhozi ivo ndowapinda mukati mezvimbo dzevanhu. Saka ukabvuma iwo kuti iwo tagara kumba usingati unoenda kubasa zvinhu zvacho zvinobva zvatongoipa. Saka nhasi otangodzidza tongobudawo tiende kumabasa kwacho kuti tiwanewo cheuviri nekuti kana ukagara kumba uko hauna chaunowana. Saka tatongoti tingobudawo tiende kumabasa tinosenza. Aiwa, kutya tine tinako hapana zvatingaita. Hatina sarudzo, hatina sarudzo yatinoita kuti dai tatinemuwo sarudzo yekuti kubva kwanaka taigona kuti toenda kubva zvino kutsva kumusana nekudumbu chaiko kuti toende kumba kwachona. Hapana chekunoita kuno kwachona, hondo yachona iripo. Saka Zakaoma baba zakaoma nata wedo kubasa tiripo kuzeza.
Avo vanga vari mwe muchikairi anobva kuZimbabwe vaPatrick Makuaza vari parunare muDurban South Africa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Yashika nguwa yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Haleluya, nditoka mufundisi mwemi zvangu ku South Africa regai ndine matambudziko kuna baba vachamisa nemhuri yose yekwa vachamisa nemhuri yose yeZimbabwe nemhuri yose yaJesu Kristu nevagari vemasvingo kwagutu munhu wese zvakwe aiwa tinoti baba vachamisa tinemi pamunamato zvinhu zvinorwadza chose kurasikirwa nomubereki akakuberekai asi tinotenda nokuti amai vakakuza kukurerai vakakukudzai. Nhasi uno maamutungamiri, nhasi uno maakuziva kunyaradza nekunyaradza vamwe sezvatinosona. Saka ndinoda kuti baba vachamisa nyararai, ndiMwari vaita kuda kwavo. Zvatinoziva kushoko raMwari kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho, uye futi munhu wakaberekwa nemukadzi ana mazora panyika sezvanzi unoita seruva asi unokumidza kusvava. Saka ndo zvakaita muupenyu hwedu, vanhu panyika pano atigara pasi pedu, asi tinoti Mwari vaita kuda kwavo kwasara ini nemi. Saka ngatitemei nemi vachamisa nezvakawira mhuri yose kwenyu nokurasikirwa nenzira yakadai yangaisingatarisiwa kwenyika iri mumadhaka nekuda kwenhamo necoronavhairas. Nhasi uno kubva kwakundonzi amai yakushina. Saka ndinoda kuti baba zvisuwa aiwa tinorwadziwa nemi nokuti kurasikirwa kwenyu kurasikirwa kwedu. Amai venyu ndaamai venyika saizvozvo nokuti vakatiberekera mwanakomana. Nhasi uno anova mutungamiriri ari kutungamira pati hombe. Tinotenda kuti Mwari vachanyaradza munhu wese ari kuchema nemi kuburikidza onesi kuno South Africa. Tinoti aleluya, amen.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa chedu che Live Talk na 8 p.m. tirikutarisa zviri kuitika ku South Africa uko zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zviri kurwiswa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 787 vafa vachiri vapfumbamwe. Nyanzvi dzotaura pamusoro pekudzingwa basa kwakaitwa vaObadiah Moyo. Amai vemutungamiri weMDC Alliance Ambuya Alice Chamisa vanovigwa zvine mutsindo kwagutu. zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira magonyeti kuSouth Africa zvogara zvakabatira ura mumaoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.